manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 ndinodzokorora uri musi wechipiri gumiguru 11 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child United Nations ichiti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Mapurisa anoburitsa mazita yavano 10 vakafa mushure mekutadza kufema nehutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora kuEsgodini. Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu umwe chete anonzi mutsigiri webato rezano PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Indyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. United Nations inoti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Asi sangano iri rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino kumwanasikana sezvo tsvakiridzo yarakaita yakaburitsa kuti pamaminetsi 10 oga oga mwanasikana mumwe chete ari kufa nekuda kwemhirizhonga munharaunda dzavagere. United Nations inotiwo mwanasikana mumwe chete pavatatu vega vega anombunyikidzwa. Vanasikana vasati vabvazera vanoroodzwa vamwe vachizofa vachisununguka sezvakaitika muZimbabwe kuvanasikana vatatu kukereke dzemapostori vanoti nokutenda waramba ane makore 10 nemashanu akafira kubikita kumasvingo mumwe mwana ane makore 10 nemashanu Febi Munyafi akafawo kwamarange achisununguka Izvo zvinoteverawo kufa kwaana machaya aive nemakore 10 nemana akafa panonamatirwa neveJohani Marange kuManikaland kwakare. United Nations iri kushora zvikuru zvakaitika izvi ichikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi nekusunga vakapara mhosva. Mumashoko kuvatori venhau sangano iri rinoti kuroodza vana vasati vabva zera kutyora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose. Pasipe United Nations, gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe, vanogara vachivimbisa kuferefeta nyaya idzi asi vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Zvichakadaro mamwe masangano munyika ekunze ari kushanda zvakasimba kusimudzira vanasikana nekuvawanisa zvikwanisiro. Mumwe ari kubatsira vanasikana nezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads ndimuzvare Tinaishe Ringisai. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Nikira nuba kumashingo. Acho first day day of the girl child. As you know, kuti this year team yedu inonzi our time, our right, our future. Saka I came up a campaign, you know, to just one pet campaign for the girl child. Tukuda kuti tiende huku chimbo. Nikumanisha kuti kune vamwe vasinga tokwanisi kutenga mapenzi chaiwo. Saka ndiya kuti just one pet campaign kuti tibetsere mwana asinga tozokwanisi kuwana zvachose. So ndozvatiri kuita as we celebrate, tikucelebrata but atichifungawo someone ari pasicho grateful kuti akwanisi kuwana. And so we are going to do it mukuva 14 on the Friday, on a Friday hedu but tichaenda kupa vanasikana mapedzo Friday.
Saka pari zvino mune vamwe here vamuri kushanda navo kana kuti muri kumhanya nechimuti chenyu mega?
Aiwa, I just met with my friends. Handina organization and family.
Ivo vagari vemudunhu ramuri tanzwa kuti muri mumasvingo vari kutambiranawo sei nechirongwa chenyu ichi?
To be honest with you, last year takambokolekta 50 mapedza neshama mudzambu. Tinongoenda kucommunity around our friends, business people in Masvingo. And we are not being there. You just want to tell them to do my best and give us my best. You know, that is how we have been making.
Chaka kusundai, kuti mupindo muchirongwa chakadai. Chi.
Okay. What happened is, you know, when we start talking about menstruation, inyaya kuti makomiti dzatiri aizi nyaya kasununguka. For example, the top department in the chikomiti mapedzi. Takakumbira munhu kuti ari kushamisika kuti izvi tetalking about menstruation. So tikuda kuti everyone understand kuti this is something that happens to a woman's body and it's okay and it's totally normal. Campaign ikatikuita tikwindudza vasikana chete but they're saying vakomana nevanhurume you should also understand this. This is normal and it's not something to be munhu anofanira kubhuriwa nacho.
Kunewo dzimwe hama dzinogona kubatsira mumasvingo imomo nekune dzimwe nzvimbo vasiri kuziva kuti kuna Miss Tina uko vari kuitawo zvavari kuita vangangode kukubatsira iwo vanogowana ikupi?
Tina vanowaniswa pa 0774-565-222.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Tinaishe Ringisai vanozivikanwa nerokuti Miss Tina vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa aburitsa mazita evanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema neutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora papurazi rinonzi Rodros kuEsgodini neZuro. Mumashoko padande mutande reTwitter, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati vanhu vakashaya, vanoti vaKesari Sivanda, vane makore makumi mashanu nematatu, vaIan Mudimba, vane makore makumi matatu nemasere, vaSimon Mudlongwa, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vaNelis Wangeri Dlamini, vane makore makumi mana nemanomwe, vaLuzivo Chuma, vane makore asina kuziviswa, Oliver Mudimba, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vaBafana Moyo, vane makore makumi mashanu nematatu, vaEngland Moyo, vane makore makumi maviri, vaTavanhu Mpofu, vane makore makumi mana nematanhatu, uye vaMenelis Ngwenya, vane makore makumi maviri, kana kuti 20. Mitumbi yevanhu ava yakaendeswa kuchipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kuti inovhenekwa navana mazvikokota. Mutori wenhau Abigail Rumbidzai Gamanya aitungamira sangano reGender Media Connect Zimbabwe akashaya nezuro uye ari kuchemwa nevanhu vakawanda munyika ave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai vamuzvaye Gamanya, amai Otilia Dlamini kana kuti Mai Kalisto bvunza wabaya vaudza Studio 7 kuti mwana wavo akarwara kwenguva pfupi vachitiwo mhuri yavo pamwe nenyika yarasikirwa zvakanyanya. Vatiwo mwanasikana wavo ange ari munhu aibatanidza vanhu mumhuri pamwe nemabasa aaishanda.
Abigelasi yagwanza rinoshamisa risingazive kuti ticharisa ani. Abigela anga ari mubatanidzi wemhuri, anga achibata mativi ese emumhuri. Ndozoti kubasa ini somubereki ndaiona kubata kwake. Anga ari munhu anga achishanda nesimba achigona ende ndine urombo kuti isusu muri tarasikirwa kubasa kwavo varasikirwa nyangwe nyika yarasikirwa anga ari mwana anga ane chipo chinoshamisa
amai Dlamini vatiwo vari kutarisira kuradzika mwana wavo nechina muno muHarare
saka urongwa huripo ndewekuti achauya bodi yake kuno kumba mangwana chitatu yorara mumba Thursday morning yonovigwa kuWarren Hills
vamwe vakashanda namuzvaye gamanya munyaya dzezvenhau amai Molly Chimanda vati nyika yarasikirwa zvikuru negamba rairwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi
abhi aiva munhu akasununguka anga ari munhu wekuti mukushanda naye aitivaka sevechidiki achitipa mazano zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba saka tiri kusuwa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu ndakashanda naabhi kwemakore akati kuti panyaya dzekukodzero dzevarume kushanda kwevarume nevakadzi mumabazi anoita zvekutapanhau takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira nanhasi zvichiri kunetsa kutambira
izvi zvatsinirwa navamahara goteka nyanzvi mune zvetsvakurudzo vatiwo mufanga ine chido chekuona kuti madzimai asimudzirwa vachiita siya gwanza guru
tikatarisa mabasa nechekuita nekuenzaniswa kwemikana yevanhurume nemadzimai mumabasa ekutapwa nekubudiswa kwenhau Abigail Gamanya kubva ndamuziva akaita basa guru chose takashanda tese kubva mugore ra2014 tichishanda nema media houses kugadzira magender policies kudzidzisa vatapi venhau maererano nezvekuenzaniswa kwemikana yemadzimai nevanhurume nokutapwa nekubudiswa kwenhau tichizama kuti madzimai vawane mikana yekubata basa zvakare vawane mikana yekuve masources of news
amai Mary Chiunda shamwari yamuzvaye gamanya vaudzawo Studio 7 kuti mufe anga ari chipanga mazano
kana uine dambudziko munhu wekuti waikwanisa kutaura naye achikunzwisisa munhu vaive sisi chipanga mazano vaiti kana pane chiri kukunetsa ukaenda ukanomubvunza munhu anga asingakwanisi kujaja munhu but aikwanisa kukutora sezvauri achikuudza kuti wadii kunge wadai so wadii kunge wadai so vachikusimbisa whatever zvaunenge uri nguva iyoyo zvinenge zviri kukunetsa panguva iyoyo
vatori venhau vazhinji varatidza kurwadziwa kukuru pamadandemutanda akasiyana-siyana vachichema muzvare gamanya pamwe nekurumbidza mabasa akanaka ari kunzi aiita muzvare gamanya vakamboshandawo kusangano remedia institute of southern africa zimbabwe pamwe nekuhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai mufe akashanda kubatsira masangano enhau kuti agadzire mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvarumbidzwa nevazhinji muzvare gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afambe achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vachinyora padandemutande reTwitter, mapurisa ati asunga Robert Machira, tinotenda wekweche naBranwell Marime vari kupomerwa mhosva yekuponda Onesimo Mavhingire mumagaba kumbare nematanda musi wa7 mwedzi uno. Vanhu ava vave nemavhiki akawanda vachirwira nzvimbo dzekutengesera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare, kanzura Danford Ngadziore, vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vachaedza kuvhura musika mukuru wemupedzanhamo.
Blessing Zulu, chokutanga ndechekuti maita dambudziko mumbare kuglenivine vange maareas munoziya vanhu vazhinji vakuita zvokutengesa vachiveza vachiita zvakasiyana siyana mabasa emaoko vavanda kudarika zvavanga vambori before so rava dambudziko resiti rekuti tafanira kuti tarepulan siti yedu redesign so we should actually try kutsvaga kutoita sei kuti tigadzire master plan yaakusuta zviri pazvara nhasi but chimirira izvozvo tomboti at least vanhu vavane pokushandira pekutengesera pakanaka pane mvura pane matoilet
saka muri kuita sei pari zvino
zvatiri kuronga ndezvekuti zvatiroonga kuti maybe in the next few days tiite reopen mpedzanhamo mpedzanhamo ichapinda vanhu 1800 vachanga shandira imomo vaitengesa hembe vaitengesa zvakasiyana siyana even zvechivanhu so ndo plani iripo so taita musangano westakeholders this week kuti finalize nyaya iyoyo then after taita musangano iwoyo tobva taita make sure kuti tabuda nedates yatinowirirana naro renext week kuti tovhura vanhu votanga kutengesa vasingadzingirirwi vasingapisirani vasingatukani ndodonjo riripo panguva yekuteera inei then zvakare tidozovhura maketi inonzi shavasha maketi iri padhuze nenational sports stadium apo
panokwanisa kutengesera vanhu vakawanda zvakadii
panokwanisa kupinda vanhu 3400 people so tichabatana nemamwe mapazi anokwanisa kutibatsira kuti paitwe mastructure zvakasiyana siyana vashandi then madesigns emamaketi anosanganisa mafree markets takataura panguva yapera iyo kuti akusina munhu achaita informal trading muharare asikashandiri padesign iri approved so all informal activities dzichanga dzichiofata muharare dzichashanda panzvimbo iri approved padesign iri approved so kutanga kuti madesigns ari approved ematuckshop madesigns ari approved emafree market madesigns ari approved emahome industry madesigns ari approved emapeople's market vanotengesa madomasi zvakasiyana siyana so hakusina any informal activity chaitika muharare isina structure iri approved
sei mafunga kutora danho iri
waitadaro taona kuti vanhu vawandisa so by failing kuregulate topesa takushatisa guta boi vane chidonzo resmart city smart city inoda order smart it smart city inoda kuti vange paine structure iri approved iri uniform iri agreed
sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeharare kanzura Danford Ngadzore vari parunare muharare makare naBlessing Zulu westudio 7 Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inofara nemutongo wedare repamusoro wekumisa kutorwa kwenzvimbo dzemafuro dzevanhu vekuhange kuti pava kwenzvimbo inoitirwa mijau yemotokari yepamusoro-soro kana kuti Formula 1. Wange Rural District Council inonzi yanga yatotengesera kambani inonzi Stelix nzvimbo inosvika mahekita mazana mashanu nzvimbo yekuvakira pekuitira mijau yemotokari iyi. Izvi zvaipa kuti mhuri zana kubva kumisha inoti Chiwode, Kachecheti neMananga dzirasikirwe nenzvimbo dzemafuro. Mumatare wange Rural District Council yanga ichiti inoda kuunza budiriro munzvimbo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanova mukoma Joseph Chuma vari kushandira vari kuofisi emahofisi edu kana kuregion yekuBulawayo neMatabeleland vakapindira panyaya yanga yanetsa kuhange kumavillage matatu amataura iwawa kune vagari vekuhange vanga vachida kubviswa zvisiri pamutemo zvine chisimba vachinzi vabve panzvimbo dzavakakuzvarirwa dzavakarerwa vari kunzi vaendeswe kwavasingazoti vachaendeswa kupi kana kuti zvichaitwa sei saka panyaya iyi vakatanga nekunyora gwaro retsamba vachibvunzawo vachiexercisa kana kuti access to information irimo muconstitution
vaikumbira kuti kudii vamafunda
vari kukumbira kuti tiri kukumbirawo kuti mutiudze kuti ramangwana redu richange rakamira sei saka hazvina kuzobudirira kuti wapindurwa vana kupindurwa pavakanyora tsamba iyoyo vakatoiginiwa nehwange Rural District Council nekambani iyoyo yanga ichida kuita zvemijawe saka wanyunyuta kudaro wakazoona kuti hwange Rural District Council yanga yatopa kambani iyoyi 500 hectares dzenzvimbo inova nzvimbo inofuru yavaifudzira zvipfuyo zvavo nzvimbo yakakura chaizvo vakati ako izvi zvazvipindiwo pavakazotaura nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma Joseph Chuma
vakaita sei vachuma pavakasumwa nyaya
vakwanisa kumhanya kudare kuti mutemo wana Communal Lands Act unotaura kuti kana muri kuda kuita zvinhu zvakadai havasi kuramba development kwete, asi vari kuti ngazviitwe pamutemo. Udzaiwo, konsultaiwo vagari vari kuno kuhange kuti tira kuita zvakati, zvine mabenefits akati, uye zvichakuafektai kana zvichakubatai nenzira yakati. Saka izvi hazvina kukwanisa kuitwa. Ndozvavakanyunyuta kuti aiwa, apa paitwa zvinhu zviri pamutemo, zvinhu kana zvichida kuitwa ngazviite pamutemo.
Zvinenge zvichifanira kuitwa sei pamutemo vamafunda?
Uyezve vanhu havangobviswi kungotandaniswa kunga zvinhu zvonzi imhuka. Vanhu vane kodzero, kodzero dzavo ngadziremekedzwa. Vakataurawo kuti aiwa, iyi arbitrary eviction mubumbiro inoprotectwa, kana bumbiro rinochengetedza vanhu kubviswa zvechisimba. Vanhu vasingazivi kuti vachaendeswa kupi, vasina kuudzwa kuti muchakombanzetwa here, mucharipiwa here, kana muchavakirwa dzimba here, kana kuti muchapihwa pamwe pekugara pakati, kana kuti mafuro enyu muchamapihwa kwakati. Saka dare rekuhaikoti rakapa mutongo imomo na September imomo majemanje tazokwanisa kuzoupihwa izvozvi written judgment yacho iri kuti izvi siyai zvamakaita izvi kupa 500 hectares dzenzvimbo yemafuro yevagari vekuhange havisi pamutemo. Judge Kabasa kulavayo wakapa mutongo iwowo.
Muri kuumirirawo here vamwe vagari vari mumativi mana enyika kana kuti kuhange chete vamafunda? Zviri kufamba sei?
Tiri kwese kwese, Zimbabwe Lawyers Women iri kwese kwese. Nyaya uno dzamuri kuona dzairi kubata inyaya dzevanhu dzanetsa kuchilonga makaona tichimhanya tichida kupindira dziri kunetsa zvakare kwakawanda wanda kunzvimbo dzakawanda kunanana Mutoko, dziri kunetsa kunana Chipinge kwakawana tichimhanya mhanya zvakare kumisa kubvisa kwewabviswa kwevanhu nechipinge ikanzu zvakare. Saka tiri kufara kuti chidani intervention yedu yakwanisa kuti vanhu vasangobviswe zvechisimba panzvimbo dzavo dzavakazvarirwa, dzavakakurira, dzana sekuru wavo, dzana baba vavo, dzana mbuya vavo. Zvinhu zvakakosha izvi, zvinhu ngazviitwe pamutemo. Vanhu ngavakonsautwewo, ngavataurwewo navo, vopawo input yavo, voudzwawo kuti aiwa, muchabatikana pakati asi tiri kugadzirisa kuti musaafektwe nenzira yakati. Takazoona zvichiitika kuna Chiyazwa zvinhu makore akapfuura zvokuti pari zvino vanhu vakabviswa kwaChiyazwa, munongowanzwa zvavari kutaura vachichema chema kuti nzvimbo dzatakaiswa hadzina mafuro, dzimba dzatakavakirwa tichinzi takubvisai kunzvimbo dzenyu dziri kutsemuka.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe shoroma yekuLesotho, vaSam Matekane vebato richangoumbwa reRevolution for Prosperity vakashamisa vakawanda pasi rose nekukunda musarudzo dzakaitwa munyika iye. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutaura nhasi pamberi pemusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vachikumbira zvimwe zvombo zvekurwisa Russia. Vamwe varimi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvekurimisa zvikuru fotereza, izvo zvavanoti zvichaita kuti vadzore ndimo dzavo mwaka uno. Vorima padiki pekungoti vakwanise kuwana cheuviri, asi vasiri kutarisira kuzotengesa zvakawanda. Vamwe ndivo vanoti vave kungotarisira kuzvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika, chePresidential Input Scheme, nepfumvudza, sezvo ivo pachezvavo vasiri kuona vachikwanisa kutenga zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kubaya gejo pandima dzakakura. Murimi vagadzira chirumhanzu avari kurima vari kumvuma vanoti zvikwanisiro zvose zvinodiwa nemurimi kuti akwanise kudzokera mumunda mwaka uno zvizere muzvitoro, asi chipingidzo chikuru kushayikwa kwemari nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Zvinoita kuti fama adzokere mumunda zviripo, asi chisipo imari nenyaya dzekuoma kweikonomi. Of course, zvichibvira kumashure shure izvo dziri nyaya dzidzi dzamaassumptions. Asi ndinokwanisa kutaura jekerere kuvateereri venyu kuti zvese vamazimbabweans mafarmers vari redi kupinda mumunda at any given time kana mvura ikangovapo.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanoti mitengo yefotereza, mbeu nezvimwe zvinodiwa nemurimi kusanganisira diziri iri kukwira zvisina shumo.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Mutengo wemafuta uyo waitengeserwa varimi nemari yomuno inokwidzwa katatu kana kana pamwedzi woga woga. Uri mutengo watiri kuona papampu uri kudhurira varimi zvikuru. Mafertilizers mamwe makambani ava kutengesa nemari inopfuura $60 mari yokunze. Magetsi ari kuramba achikwidzwa zvakanyanya. Asi mari yakapuwa varimi haichinje, inongoramba iri imwe cheteyo kusvika mwaka unotevera.
Vachiri mhanzu vanoti kunyange hazvo mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya, varimi vanozongowanawo kufema kuburikidza nezvirongwa zvehurumende zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme, izvo zvinogovera varimi mbeu nefotereza pachena.
Zvisinei hazvo, hurumende yamanangagwa inozopindira pane nyaya yamunozonzwa kuti chii, mbeu inopiwa musha woga woga. Nenyaya yepfumvudza iya yamakomba iya, vanoradza kuti ukarima pashoma nemipapo nembeu yawapiwa nehurumende nefertilizer yapiwa nehurumende, unokwanisa kubudisa gohwo rinokwanisa kuti mhuri yako irarame.
Asi amai Jiti vanoti kunyange hazvo zvirongwa zvehurumende izvi zvakanaka, zvinonyanyobatsira varimi vadiki vepasi zvichisiya varimi vepamusoro vari pachena.
Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa. Zvekare nyangwe dai zvichiwanikwa, zvava kudhura zvakanyanya zvokuti varimi vava kukoniwa kutenga.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo semaonero avo, mitengo iri pamusoro yezvinodiwa pakurima inogona kudzikisa gohwo zvakanyanya. Dr. Chitambara vanoti kunyange hazvo hurumende ichimbobatsira vamwe varimi, mwaka uno inotofanirwa kupindira zvakasimba kuitira kupa rutsigiro kuvarimi vakawanda.
Mitengo yacho iri pamusoro zvekuti vamwe varimi vazhinji, of course tinoziva yedu hurumende inosimbozobatsira vamwe varimi through various input support schemes aripo. But pari zvino think chatingango emphasize ndechekuti mitengo yemainputs eagriculture iri pamusoro zvakanyanya, uye zvinogona kuaffecta production nemayields. Hurumende yakasapindira kuprovida support kuvarimi vazhinji.
Tsagare 50 kg yefotereza yerudzi rwecompound D kana kuti yepasi rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 kusvika kumadhora makumi matanhatu kana kudarika. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi yakonzeresawo kushomeka kwefotereza pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichatowedzera dambudziko rekushayikwa kwechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Bepanhau reHerald rinoti Zimbabwe inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi chevechidiki cheThe Connection na 8 PM, tiri kutaura nevechidiki nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the African Child. Pakucherechedza zuva iri, United Nations yati kusimudzirwa kwemwanasikana kunosimudzira nharaunda yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kututumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusemina Geino Saidi.